Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuchengetedza mahealth workers achisi chinhu chingaitwa nechisimba. Hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno.
Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva munyika dzavo.
Hurumende ikakadza mambo ndowavo, isu vechivanhu hasi wedu, hatidisi toda mambo wenyemba. Kutraditionary mambo kumereya yedu yezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
Bato reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza iyo richisiya akasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora zvakadzama nyika dzinotorera dzimwe nyika vashandi vadzo. Vachiparura nezuro musangano wechipiri weZimbabwe Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action, vaChiwenga vakashora nyika dzavanoti dzinotora vashandi vedzimwe nyika vachikonzera matambudziko makuru kunyika dzinobva vashandi ava. VaChiwenga vakati iyi imhosva iri kuparwa kuvanhu vese pasi pose kana kuti crime against humanity. Vashandi vemune zveutano vanonzi vari kubuda munyika nouwandu hwavo vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika pamusoro pekuma kwakaita zvino muZimbabwe uye mihoro mishoma yavanopiwa uye nemabatirwo avari kuitwa nehurumende. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuti Zimbabwe imise vanhu kubuda munyika inofanirwa kuvabhadhara mihoro yakakwana uye ichibata vashandi nenzira yakanaka, kwete kumanikidza vanhu kushanda vasingawani zvavanofanirwa kuwana.
Basa rekuchengetedza mahealth workers munyika ibasa rehurumende yenyika iyoyo. Hatingape umwe munhu ari kunze uko mhosva yekuti arikurutirei vanhu kune dzimwe nyika. Nyika dzose dziri ngorekruta kwese kwese, inongori dog eat dog. Asi nyika imwe neimwe inofanira kuisawo maconditions akanaka ekuti mahealth workers ayo vagare imomo vasabude. Zvinoreva kuvapawo muhoro wakakwana nokuvandudza zvipatara zvacho kuti vanhu vashande vakasununguka vane zvikwanisiro zvose. Vanhu vemuZimbabwe havadi kubuda munyika yavo, havadi kusiya Zimbabwe vachienda vanoshanda kumwe kwavanoshanda senhapwa. Vanoda kushanda muno muZimbabwe, asi vakaona zvisingaite, mari yavari kupiwa isingakwanisi kuendesa vana kuchikoro, isingakwanisi kuti vadye vachiguta, isingakwanisi kuti vaonewo kuti takaenda kuchikoro tikachivha zvakati. Vanotarisawo kunze kavona kuti hapana imwe nyika here ingakwanisi kutipa zvatinoda, voona dziriko woenda.
Dr. Madzorera, hurumende ingaita sei kuti vashandi vemune zveutano vasabuda munyika neuwandu hwatiri kuonawo?
Kuchengetedza mahealth workers achisi chinhu chingaitwa nechisimba. Hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno. Sezvavanotaura pachirungu vanoti izvo, if you want the sheep to come and graze on your side, plant greener grass. Dzinongogara dzakauya kusaidi kwako kuzofura ikoko.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Bato rezanu PF riri kupomerwa mhosva yokupindira mukusarudzwa kwemadzishe isingatevedzeri zvinodiwa nemhuri, chivanhu, tsika nemitemo. Mwedzi mishanu yapfuura, mhuri dzose shanu dzekwamugabe kumasvingo dzinoti Mudavanhu, Dumbu, Chifunhu, Haruzivishe naChikane dzakabvumirana kuti muzvinafundo Emmanuel Dumbu ndivo vachagadzwa saishe Mugabe, asi hurumende yakapindira ikasarudza wainoda uyo anofanirwa kugadzwa saishe Mugabe nhasi. VaHenry Makusha vekuimba yaChifunhu Mugabe vaudza Studio 7 kuti izvi ndezvematongerwo enyika zvisisinei nechivanhu. Vanoti kune mamwe marudzi sekumatebeleland ka vanoti kana ishe akafa mwana wemufi ndiye anotora ushe, asi vachiti kuvakaranga ushe hunofamba kubva mune imwe imba huchienda mune imwe. Vati kana hurumende ikagadza ani zvake anenge ari ishe wezanupi anenge ari ishe wezanu PF kwete wevanhu vekwamugabe.
Iunezva panyaya yaushe ndeyo kuti uyu mambo arida kugadzwa mangwana ndimambo wamaterera. Baba vacho vakashayika 2009 14 October. Saka umambo hunofanira kuchinda kune imwe imba yepadumbu. Hino vakuru vakuru voshandisa mapolitical powers kudzika murume uyu kuti adzokorodza. Handizi kuziva kuti chii chiri kuitika. Isu tine zvisina, hatizi kumubvuma, hatimudi zvachose, hwese hwochinda kune imwe imba.
Veruzhinji munharaunda yenyu vanoti nenyaya iyi?
Venharaunda havachatodi utongi hwake because vari kuti ngaachibva, asi tavaranda vana zvavanokwanisa kuita. Asize seutongi hwashandisa epolitical muscle sekwati havana zvavanokwanisa takatitoti kenie dzimba dzine madi because including imba yamuda vanhu vari kuti aiwa mwana haangatitonge kufunira baba vana mukoma variko. Takapawo baba vacho, baba vacho vakashayika saka uchengwa huchinda kune imwe imba. Ushe hwetiswe hwamagere edzimba.
Makambotaura nehurumende here pamusoro penyaya iyi uye vakati kudii?
Takaenda zvokwadi, takaenda kuna vachadzamira regional minister, tikaenda kuna minister of local government vajulai moyo, tikaenda kuna vaziyambi vejustice, tikaenda kuna vacharumbira, tikasvika nekuna vamunangagwa chaivo president, asi zvokwadi havana kudavira. Vanoti ndo vakatosaina, asi ava vakataura vachiti ivo aiwa zvareseka Attorney General. No, takaenda kuna Attorney General tiki haini sekretari hurumende hamuoni here kuti hapana kufamba zvakanaka? Vakatiwa hapana kufamba zvakanaka, asi tokashamara vachiti zvingazviendereye mberi. Hatizi kuti munyika muchino mutemo here wechivanhu sezvitaizvazvedzaichashandi here? Umambo hwavo munhu wani here? Vangobata utobata zvakoro.
Saka munoona kuti nyaya iyi yava yezvematongerwo enyika kwete zvechivanhu?
Nyaya iyi ndezvamatongerwo enyika, tiri kushandira zvematongerwo enyika nokuti kana yapinda vana vachadzamira yatova yematongerwo enyika. Nokuti vanosarudza umambo muconstitution chief council vakauya musi wa 31 October vana vachitanga, vana vaserima nana hema tikasarudza tikavapa imba yekwadumbu. Asi takashamara iko nyongo tinyorera imba yatakaramba 2017 yakaitwa zvechitoti yamadzitangango uya zviri zvekomutemo vakatengatenga vanhu. Asi hurumende ikati hangakudzokedze, asi tadzokedza takavapa imba yadumbu. Daivo chavasingadi kuda zviprofesa nekuti vanomusiya kuti wakanyanya kudzidza, ndozvandavona ini.
Zvino moita sei nenyaya iyi payasvika apa?
Nyaya payasvika tirikuti kana hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu hasi wedu. Hatidi isu, toda mambo wedu weimba. Traditionary mambo kumereya yedu yezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
VaHenry Chifunhu vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Taedza kubata gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira, asi nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kukokera kugadzwa kwaishe Mugabe nhasi mumasvingo. Vaimbove mukuru wemauto erusununguko ezipra Lieutenant General Lookout Masuku vakarangarirwa nezuro chitatu apo vakasvitsa makore makumi matatu nemanomwe kubva zvavashaya. hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vakris mutsvangwa sezvo nharembo zvayavo yange ichinetsa asi Evans Zininga westudio 7 abata mutauriri wezapu vamusongerwa Ndlovu.
Ndinotenda nemukana wamandipa, nhasi tinocherechedza zuva rakafa Lookout Masuvu mugore ra1986. Lookout akafa ari mujere repari renyato, akasungwa nemangetani, akasungwa nebato rezanupf narobert mugabe nemhondi dzaaishanda nadzo dzinosanganisira vakutungamirira nyika iko zvino navachiwenga ivava. Tinocherechedza gamba guru rakatungamirira bato rezipra muhondo yerusununguko.
Mabasa amunotaura nezvawo akabatwa navamasuku ndeapi?
Valookout Masuku vakashanda kusunungura nyika kusvikira General Peter Wolves vaitungamirira uto reRhodesian Front vavaremekedza kuti vakabatanidza uto rezipra neravo vaigona kutora Africa from Cape to Cairo. Zvichiratidza izvo kuti uto rezipra rarasimba chaizvo.
Saka zvinoda kutarisiswa nekudzidzwa neveruzhinji ndezvipi muzuva rakaita sanhasi muchiyeuka upenyu hwava Masuku munhoroondo yeZimbabwe.
Asi tichicherechedza zuva ravakafa, tinocherechedza zvekare kuti avo vakaita kuti Lookout afira ari mujere ndivo vakabata masimba muZimbabwe nhasi. Ndivo zvekare vaisa Job Scala mujere asina zvaakapara. Nhasi chiri chitatu nezuro mausiku vakasunga vaAndrew Ndlovu, umwe angari bato reuto rezapu, iko zvino ari National Security wezapu. Vakamusunga kuBulawayo, vakamutora vakaenda naye kuHarare zvakare pasina zvaapara. Mhosva yaapara ndeyekuti ari kuzapu, zvakare ataura nenyaya kuti vakaba goridhe ngavasungwe. So tinocherechedza zuva rineri tichiziva zvekare kuti mhondi dzakauraya Lookout dzichiripo, dzichiri kuendera mberi nemabasa avo ehuori nemabasa avo euroi. Isusu sezapo tinoti mwana weZimbabwe wese ngaasimuke aratidze kushinga kwakafanana nekwava Lookout Masuku, nekuti vatakabvisa vachena vari kutonga iko zvino vakuita mabasa anodarika evachena.
Avo vanga vari mutauriri wezapu munyika vamusongerwa Ndlovu vari parunhare kuBulawayo naEvans Zininga westudio 7. Vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi masere nemakumi mashanu nevasere kauti 358 vanonzi vabatwa nechirwere chekorera muZimbabwe. Gwaro rebazi rezveutano rinoratidza kuti kusvika nechipiri chapfuura vanhu gumi nemumwe vange vabatwawo nedenda iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Isu vamwe hatisi kukatyamadzwa nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera, nekuda kwekuti zvinokonzera kuti korera ivepo hazvisi kugadziriswa uye hazvisati zvanyatsogadziriswa. Tinozviziva kuti korera chirwere chetsvina, saka chinhu chikuru chinofanira kutanga kugadziriswa inhau yemvura. Vanhu ngavaoniswe mvura yakachena yekunwa, yekushandisa, kouya nhau yemarara kunyanyanyanya mumadhorobha. Makanzuru ngaaite kuti marara anga achitakurwa nenguva. Touyawo zvekare mumadhorobha tirikusangana nedambudziko remasuweji anongoputika aya, dzimwengo achitora nguva yakareba asina kugadziriswa. Saka zvese izvozvo ndo zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hurambe huchikwira.
Chanyanya kuita kuti chirwere ichi chiite sechaakutikwirirei munyika chingava chii?
Chiri kukonzera kuti chirwere ichi chipararire nyika yose ndechekuti nekuda kwekuti veruzhinji havasi kuwaniswa mvura. Tinoona kuti veruzhinji vave ku kurarama nekushandisa mvura yomatsime. Matsime mazhinji haana kunyatsochengetedzwa. Izvo zvinoramba zvichikonzeresa kuti vanhu varambe vachisangana nairo dambudziko irori ratinaro rekorera irori. Toyawo zvekare mumadhorobha. Tiri kuona kuti madhorobha mazhinji vanhu vakunochera mvura kuzvibhorani. Zvibhorani izvozvo zvizhinji ndozvimwe zviri kuonekwawo zvekare kuti zviri kukonzeresa iro dambudziko rekorera irori, nekuda kwokuti zvibhorani zvizhinji zvine utachiwana hunokonzeresa korera. Mumadhorobha hamuna kunge makagadzirwa kuchinzi vanhu vashandise mvura yemuzvibhorani, kwete, nekuda kwokuti mudhorobha mune pollution yakanyanya. Ingave nyaya yemasuweji anenge achikanganisa mvura iri pasi, ingave iyo nhau yemarara anenge asingatakurwe nenguva. Zvose izvozvo zvinoita kuti mvura dzemuzvibhorani dzinge dziri mvura dzisina kunyatsochengetedzeka, dzisina kunyatsochena.
Avo vange vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichabetsera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa panopera magwaro avo eZimbabwe Exemption Permit, asi ichitiwo ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji havasi kufarira zvekudzoka kumusha. Chronicle rinoti bazi reReserve Bank of Zimbabwe Refinancial Services Unit ravhara maaccounts evarume vana vanonzi vakaonekwa muvhidhiyo yeAl Jazeera vachitaura pamusoro pezvekubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwegoridhe uye nezvekuchenesa mari. Zimbabwe Financial Intelligence Unit inoti yatora maaccounts aCropas Chidodo, David Chirozi, Mehluleli Dube na Frederick Kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuswera chingogwa netripusi makufreni masikati manheru makufreni masikati manheru ngatiruku chingoswera uchingoti masikati manheru masikati masikati manheru chingogwana netripusi uchitadza kutaura neyamunangagwa zvinongori pachena zvinongotaugwana nadifashion java kuti tinotumwa nemutungamiri wenyika zviri pachena chena zvinongotaugwana nadifashion java zviri pachena muri kudii kuzvitaura zvamunangagwa muri kunzvenga zvamunangagwa muri kunzvenga muri kunzvenga muri kuona kuti hapana wetripusi apa akawanikwa achiba gold kumafinya onzati munangagwa anovhoterwa nani 2020 hakuna munhu anovhotera munangagwa 2023 I feel shame for you munogwadza mani vanhu vezanu pf manini chekusiya nezvegold riri kubiwa munyika tsapapa nachamisa dzingasana chamisa dzingasana nevanhu vetripusi bva muchatisunga gorono tese mutovaka Zimbabwe ngaive jere yese yese Zimbabwe ngaive jere chamuzivovera vese maZimbabwe dzese mujere imomo tigoona kuti tichasara muchitongana ezvino sikala makamuvharira hamutomboda kuti sikala abude makavharira sikala sikala tinokushingisa mauri imomo shinga sikala zvinopera chete zvichapera chete job sikala shinga tiri kushingisa sma citizens.
Ini zvangu ndinoda kungoti kune vanhu vezanu pf munofara zvikuru kana muchinzwa kuti akafanira kubara chigarisiro spokesperson wedu Fadza Mairava avarwa nemhosva, asi imi kuti mutaure nyaya dzegold mafia ZBC haitauri kana ana Herald na Chronicle hakuna anotaura nyaya dzegold mafia. Zviri kunzi vanhu vezanu muri kuba goridhe muchiita zvemoney laundering hamuzvitauri. Kuna mushaya mashaya mumbi akabuda uyo wascot on camera on video achiti chamso must die nanhasi haana kusungwa, asi nyaya yekunyora patwitter ndo yamunobatira munhu nemhosva. Job sikala nanhasi mutungamiri wedu achimona nhasi mujeri haasi kana kutongwa haasi kana kupuwa bail. Ndo zvamunofarira izvozvo, hazvina kunaka zvachose. Veduwe kune vese vari kuteerera audio both ZANU PF and opposition ngatirejistei kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi. Ndini Mari dzapa Joburg.
Vatsigiri vezanu pf dai mambomira guka nemutoriro nekuti mumwe wenyu haangataure kuti tagadzira madhamu uye chasara hungochana. Kuzvinoratidza urwere hwepfungwa, hatifaniri kusiyeka munhu tofanira kutomunzwira tsitsi.
Ndoda kuzama kutaurawo kuti kwete munyika yeZimbabwe haisi ZANU-PF chete inofanira kunge ichitonga. Tese tiri zvizvarwa zveZimbabwe. ZANU-PF hatichada. ZANU-PF ngaiende. Igirai ipaiwo mukana vanoda kutonga vatongewo, nekuti ZANU-PF yatadza yakundikana, isu hatichadisi. Kana tikabvunza Zimbabwe yese, hapana kana munhu wani achada chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ngairongedze mabhegi iende. Taneta nembavha weduwe. Hey.
Zvinongoti vangubadzi mari ariko mari achapindira majobs kana ngavashinji vakadaro vayapera zvinezvi taakuenda kumagumo. Hakuna chisina magumo, chese chine mavambo chine magumo. ZANU-PF ndokuenda kwayo kundokupera. ZANU-PF zvinezvi nguva yakwana manje yekuti mukomana apinde, nguva yakwana ndonguva yacho achitorine. Pari kuonekwa idhimoni riri kuonekwa iro. Vashungurudzwano vemakore vanhu vasinganyaro vakaita zvii. Uyo ari kuti pamberi nezanopiwa pamudhara ngaapinde muofisi, uyo anonga anotopinga sekuti rodhi dziri kugadzirwa zvetinozozviona. Kumberi tinoda mari yedu isusu yemunyika medu yatinoziva kuti imari yedu, kwete kukwira tishandisa mari dzevamwe. Ngatimboitira ngatimbomuchinja mudhara wacho naambozorora timboona kuti ko zvimwe zvinouya pamberi kana mudhara azorora ndazvipi. Ndo zvatinongochemera kuvanhu ngavakurudzirane kumbovhota.
Aya majaji handifungi kuti majaji akaenda kuchikora akaita law chaiyo, akastudha law chaiyo chaiyo. Hapana zvinozivikanwa temoruziwa ashandisa ipapapo. Majaji ando anenge angobva kumaprovincial chairman akutoya kuti kwajaji nezanupi. Fadzai maere asiri akatora vhidhiyo iyi. Handiti vhidhiyo yakatopiswa mumagrupu papi nepapi iye kwakuzongoipostawo. Because fadzai maere ari popular, vanhu vakabva vangotarisa taisa, vamwe vacho vakatanga kuzoiona pana fadzai maere, but asiri akatora vhidhiyo. Pavhidhiyo painzi auraya mwana, auraya mwana, takazviona tese pavhidhiyo painzi auraya mwana, auraya mwana, mupurisa kumbare kana kuri koko zvakaitika ndisingakanganisi. Pavhidhiyo painzi auraya mwana, but asi fadzai maere aidaro, asiri akatora vhidhiyo. Saka zvinhu izvo zvaifanira kutariswa pamutemo kuti munhu akatora vhidhiyo at first painzi chii. Handiti kwete kuita lolo dzakadhakwa iwe manwere. Manwere wenyu haisi loyal, dofu. Anofanira kuzotosungwawo nemhosva. Kuri kuya imwe gavhumendi, don't worry, tinobata chete. Panouya imwe hurumende, ana manwero vaofanira kuterwawo. Vese vari kuita nyaya dzana sikala vachiita zvavo zvemahumbwo zvekushandiswa vaofanira kuterwa, including chimudhara chinonzi malaba chiyechi chinofanira kusungwa futi. Ndochaifanira chakaenda chikumudya ndigere kuti zvese zvinofanira kumbonorima makabheji, zvese zvimaloya zvese hapana zvinozivikanwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri weparamende yeAmerica vaKevin McCarthy nezuro vakaita musangano mudunhu reCalifornia nemutungamiri weTaiwan amai Tsai Ing-wang vakavimbisana kuti hurumende dzavo dzichashanda pamwe chete. Musangano uyu wakaitwa panguva iyo China ichivimbisa kutsiva sezvo isingatori Taiwan senyika asi sedunhu rayo.
Musi wekutanga musi weFriday May 26 tiri kuita mapassport services tichibatsira avo vanoda kuti kuvhura mapassport avo kuvapa midziro akarasika akaexpire kuti vadini auye agadzirise mapepa avo. Zvakanaka kugara makarongeka. Poita futi ava nevana vakazabva kudiaspora ngavauye kuAtlanta, Georgia. Panati paSonesta Airport Hotel North ndipo patinenge tiri tichibatsira kunyoresa vana kubata kuAmerica neavo vana passport akaexpire neanybody anoda maconsular services musi weFriday neSaturday zuva rose paSonesta Hotel. Manheru eSaturday tine inonzi business dinner is a dress-up business dinner. Avo vanhu vanoda kutaura nezvebusiness kana kunzwa nezvebusiness. Madito zvacho ese ari pazimexpousa.com. Our keynote speaker will be the ambassador of Zimbabwe to the USA, His Excellency T. Chifamba. Manheru acho kufura ipapo tine inonzi welcome party inenge iri kusonesta hotel. Takakoka vaimbi kubva kuZimbabwe, vana Jema, vana Ja Master, vana Popten ne vana Tami Moyo vanenge varipo vachitiimbira weekend yose. Saka uya magadzirira maditos acho ekuti ari kuimba musi wechingani anenge ari pazimexpousa.com. Saturday after the passport services wemasikata tine inonzi business breakaway sessions where vazhinji vedu vada kunzwa nyaya yetamubusiness maincubations and all those things vanongouya kutaura nevaziyi vanenge varipo kuti toita sei business.
Pane zvimwe here zvichange zviri kuvaraidza vanhu panguva iyoyi?
Manheru eSaturday from 8 to 2 a.m. tine fashion show neMiss Zimbabwe USA. Tine vashamadziri vanobva kuno kuZimbabwe vana V Candy vanenge varipo vachiita MC Miss Zimbabwe yacho iyoyo Saturday Manheru. Plus again tine music iri kuimbiwa for us taraikoka kubva kuZimbabwe kuti vatiimbire.
Tinorombo avo vange vari vaAnesi Manjengwa vanobetsera kuronga Zim Expo ichaitwa kuAtlanta kuGeorgia mwedzi unouya. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva kunyika dzakadzidzisa vashandi ava. Bato rezanupf riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza ivo pasina vanhu venzvimbo iyi. Kuti ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai buri mako maChris Gande nenhau dzeZimbabwe.